Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musiwe chipindi 4 ndira 2022 makatwerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe munyika dzakasiyana siyana riri kuunganidza mari yekuitwa kwesarudzo dzakachena nekuchengetedzwa kwemavhoti musarudzo dza 2023. Zimbabwe inogona kudzimba munhabvu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bodhi rezifa rayakadzinga. MuAmerica, chando chinovharisa mabhizimisi, mahofisi ehurumende nezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana zvakaumba sangano reCitizen Action for Change rinotsvaka mari yokubatsira pakuva dzesarudzo dza 2023. Mukuru wesangano iri vaJuma Ulete vaudza Studio 7 kuti sangano iri rinoda kuona sarudzo dzakachena, naizvozvo mari yavari kuunganidza ichashandiswa mukubatsira kunyoreswa panhu kuti vavhote uye nekuchengetedzwa kwemavhoti panguva yesarudzo. VaJuma vati mari iri kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana pasi pose uye dzinoda kuona sarudzo dzichiitwa zvakanaka, mavhoti achichengetedzwa zvakanaka kuti vanhu vasabirwa mavhoti avo pasarudzo dzemuna 2023. VaJuma vati sangano ravo harina bata rarinoshandira asi kuti vanoda kuona sarudzo dzakachena kuti zvido zvevanhu zvizadzikiswe.
Tatirikuedza kuita semacitizens eZimbabwe, mushure mengi taona kuti nyika yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Vana vazhinji veZimbabwe vakabuda munyika nekuda kwenhamo dziri munyika dzakasiyana siyana kunotsvaga suviri, kunoshava. Asi takaona kuti hatinangoramba tiri kudzidza nyika yedu iyi tongosiyira vashambisa nevamwe kuti haunde yekugadzisa nyika. Naizvo takatiuye pamwe tite mudeme mudeme tibatsirane, tigobatsira avo vari pagiraundi vari kuita kuti nyika igosununguka ive neramangwana rakajeka. Munoziva zvakaitwa nehurumende yeZANUPF ichibatsirana navamonzura, vakatora mari yeallocation inobva kuparliamendi, vakatora maMPs, vakatora maresources akawanda yepanenge ari available kuna vashamisa veopposition. Saka isu takati semacitizens we should try our best to level the playing field so that anokwanisa tinge achidiwa nevanhu segutsa ruzhinji anga ari anotonga. So ndokusangana kwatakaita pamwe takatanga kuunganidza mari.
Pane bato rezvematokero enyika ramunoshandira here kana kuti muri kungota kungoita zvenyaya dzesarudzo dzakachena chete?
Isusu hatina bato ratinoshandira, tiri macitizens. Chatinoda ndechekuti pave nejekerere, pave neenzano pamapato ese ari kupinda musarudzo. Saka izvo zvinoita kuti tinge takarerekera kudenga vachamisa, nokuti vachamisa ndo vakabirwa mari, ndo vakatorwa zvakawanda wanda. Chinhu chedu ndechi sarudzo yakachena yekuti vana vaZimbabwe vagosarudza zvavanoda, nyika ichienderere mberi ichitongwane hwaro hwakanaka.
Sangano renyu iri rakakura zvakadini? Vamunoshanda navo vari kupi?
Sangano redu rinoshanda nemaZimbabwens ari pasi rose jekerere. Takawandisa, munongoziva vana vaZimbabwe vakapararira. Pane vari kuAmerica, pane vari kuAustralia, pane vari kuEngland, pane vari muSouth Africa, pane vari muno muZimbabwe. Tiri pasi rose. Tinongodikana kuti nhengo yesangano redu kuva mwana weZimbabwe nekuda kuti nyika yedu igomera zvakanaka.
zvakambotaurwa navachina masama sondo apfuura vachiti vari kunyatsotarisisa zviri kuitwa neMDC Alliance kuti isawana mari inobva kunze kwenyika zvamuri kuita izvi zvinogona kuvawo zvezvimwe zvakananga nazvo here nezanu PF kuti musabatsira bato reMDC Alliance nemari dzinobva kunze kwenyika
tinozviziva kuti vachina masa vanozvitigota asi mutemo unovanetsa kunzwisisa chikirozi ichocho chavanotaura chinoda kudzivisa nyika dzekunze kupindira kubatsira mumaelections isu hatisi nyika dzekunze tiri zvizvarwa zvezimbabwe tiri vana vezimbabwe tiri kuumba nyika yedu hapana chinotimisa hapana mutemo unomisa izvozvo saka zvinotaura navachina masa tingangoti kurota kwepwere hatini basa nazvo handina zvitimise sevana vezimbabwe kubatsira kuti nyika kuti sarudzo dzigoitika pajekerere
pari zvino muri kubudirira here mati maunganidzawo mari yakati kuti
hongu tiri kubudirira chaizvo ende murenga ari kurwadzwa nazvo ndosaka muri kuona vari pose pose vachiedza kutirwisa vane nzira dzavari kutraya nokuti vaona kuti tiri kubudira takatanga nekuda kutsvaga 120,000 madhora ekuamerica kuti titigadzirise mota yavanga vapfuura iye yavachamisa takatopedza takadarika tageti iyoyo takatosvika pa122 takatsvaga imwe yegaladina yatakatsvaga yecheriti 5,000 yaidiwa takatokwanisa mari iyoyo yakatowanika iko zvinozvi takatanga izvino kutsvaga 2.35 million yemaelections kuti tinge tine vanga vane mapolling agents mumaraw areas nevoter registration nemobilization tangova nemasondo maviri patatanga asi tatova almost 30,000 tichitaura kudai ende tiri kuzoona kuti tinonosvika mutageti yedu kana kuidarika saka budiriro yacho inodadisa kwazvo vana vezimbabwe tekutanga vabatana vose vauya pamwe chete vari kuita kanzato kanzato kubatsira kuti nyika yavo ibudirire iendere mberi vasagara senhapa mune dzimwe nyika asi vagokwanisa kudzoka mune ravangwana nyika yavo
avo vange vari mukuru wesangano reCitizens Action for Change vajuma ulete vari parunhare kuHarare nestudio 7 mutungamiri wesangano reFemale Students Network Trust uye vakazvimirira semubereki amai Evanice Munando vanoti vana vakawanda vachatadza kuenda kuzvikoro pazvichavhurwa sezvo vabereki vazhinji vange vakachengetedza mari vanenge vasisina mari iyi pamusoro pekuoma kwakaita zvunhu munyika amai Munando vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti vana vakwanise kuenda kunodzidza kunyange hazvo kuine denda recovid-19 vanoti zvikwanisiro zvokurwisa covid-19 zvikawanikwa zvinoita nyore kumhuri sezvo zviri kudhura kuti vana vaite zvidzidzo vari kudzimba vanoti uwandu hwevana vachatadza kudzokera kuzvikoro pamusoro pemusikanzwa hunogona kuwanda sezvakaitika munguva yapera apo vanasikana vakawanda vakabatira pamuviri panguva yemalockdowns ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganye uye naamai Munando nezvenyaya iyi
mamiriro akaita zvinhu pari zvinhu haana kumira zvakanaka nekuti sesuwo sevabereki takatarisira kuti zvivhiki inouya vana vari kuvhura vari kunodzokera kuzvikoro uyo kuvavharisitiwo vanga vachigadzira kuzodzokerera vekumapoli vanga vachivhura pamwe chete nevana vezvikoro zvepasi zvivhiki riri kuuya asi semamiriro nekutaurwa kwazvakaitwa nemukuru wenyika zviri kuratidza kuti vana havasi kuzovhura musi wateni wakanga wakatsanangurwa nekuda kuri kunzi denda irori rinenge ranyanya kutekeshera wandu hwacho hunenge hwawedzera zviri kutishusha sevabereki munoona kuti igore rakaoma tabva mune malockdown anga achiitika apo takanga tichinetsika nenyaya dzehupfumi tanga tatsvakurudzawo nekuunganidza tichitarisira kuti vana vachadzokera kuzvikoro panguva yakafanira zvino izvozvo zvodzosera kumashure vana vaya vari kudzimba zvakunzi zveva kupiwa mahomework ayo online vamwe vari kutakubhadhara maticha nezvekunze vasiri pachikoro kuitira kuti vana vasasarira kumashure kunyange zvavo webvunzo watanga nhasi kuenda kunonyora bvunzo dzavo asi takatarisa zvizhinji kune huwandu hwevana vasati vabvumidzwa kudzokera kuzvikoro kuti kwakutanga zvemusikanzwa ndinorangarira gore ra2021 pakati apo munana August umu takaona vana vatadza kudzokera kuchikoro pakatanga zvekuitwa musikanzwa iye yakawandisa zvizhinji yakakanganisa vana nekuti kugara kudzimba uku ndinoona sekuti idanho risina kumira zvakanaka
zvii zvamungakurudzire hurumende kuti iite takatarisa mamirira akaita zvinhu kuti denda iri recovid-19 richiripo.
Saka ndaichidya hurumende yedu zvatinogara tichitaura. Dai yanga yaita chikamu chekuti toita sei kana denda richinge riripo vana varambe vachienda mberi kuzvikoro. Takachitarisa kuchengeredzwa kwevana vari pazvikoro kunyanya vari kumaboarding school nevanoenda mazuva ose. Saka dambudziko iri vabereki vari kuchema, tiri kuchema zvizhinji nekuti chekutanga tisharasikirwa nevana, vana chaivo vakanga vakatarisira kuti vaendere mberi nedzidzo vachatadza. Nekuti haasi mubereki wese achakwanisa kubhadhara mari inodiwa kudzidza online uyezve nevakuisa maextra lessons kumaticha uyezve kutarisana nevari kudzimba vana vachiita misikanzwa yakasiyana.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Trust uye vakazvimirira somubereki amai Evanice Munando vachitaura naMarvelous Musanganya uye vari muHarare. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nepfenyuro yeSouth African Broadcasting Corporation inoti vanhu vana vakafa nezuro muvhuro, vamwe makumi mana vakakuvara zvakaipisisa mushure mekukudubuka kwebhazi muBotlokwa mudunhu reLimpopo muSouth Africa. Bazi iri rinonzi rakanga rakatakura vatendi veApostolic Faith Mission of Africa vachibva kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa. Vachinyora paTwitter pavo mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa chiratidzo chokutadza kwehurumende yava Emmerson Mnangagwa kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Kukuwo muNewsday South Africa inoti mauto nemapurisa emuZimbabwe ari kubatsira vanhu vasina magwaro kupinda muSouth Africa mushure mekupiwa chioko muhomwe. MuNewsday makare masangano anomirira varayiridzi anoti nezuro muvhuro, nhengo dzavo hadzina kukwanisa kuenda kubasa kunonyoresa vana vechikoro bvunzo dzeO level neA level, izvo zvakakonzera kuti vagari vemunzvimbo dzezvikoro izvi vanyorese vana vavo bvunzo dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kumajonga mukomajongapo. Aiwa tinoti makurukutu makurukutu igore idzva. Munhu wese uzviona gore rarakaoma 2021. Gore raimbonyikidzwa wano, gore rairohwa wano, gore raipinzwa nomusungwa, gore rakada kupfudzwa vachamisa, gore rakafa wano, waita vachokwadi mukati menyika yeZimbabwe. So aiwa igore rarakaoma, mukada kutarisa upfumi pari zvino vanhu vari kutambura. Tinoshamisika kune vamwe vanoti 2021 zvava zviri nani, vamwe vachitira zvakanaka. Hatizivi kuti vanorarama nzvimbo dzipi. Pindai mumisha yevanhu muone zvavanodya, muzwe zvichimo zvavo, muona kuti aiwa vanhu vari kutambura. Saka tinongokurudzirana tese kuti aiwa munhu anogona kugadzirisa matambudziko ese ndiwo vega vachamisa. Saka ngatigadzirei next year 2023 tovhotera vachamisa. Pari zvino ngatiendei kunorejista kuvhota muyese yeZimbabwe.
Munondinzwe uiri mweri munondinzwa uiri wedinge minduro yenyu ishe yazonunuke rwendo runo mwari yazonunuke. Vana veZimbabwe tachema namo nematambudziko zvatinyanyira nokuda kwekusada kusiyira nazvigaro vedu voenda pota siyiraiwo vamwe vapindewo kuti zvinhu zvinake munyika. Tosvika rini tichingogara tiri munyika dzevamwe vanhu? Kuvachazouyawo kunyika kweduwo ndevanani? Ngatimbogadziraiwo nyika yedu tisiyirawo vamwe tichipanana mikana kuti nyika itinakirewo. Vamwewo vachivewo kuuya kunyika kwedu, tirege kuramba tiri marombe munyika dzevamwe. Ndatenda.
Haangalaiti vachiitawo vachiona zvamukezvo iye mutanga kukuona nawani kukumbusia hao waka ngonyara rapetu kutanga watuka na uzusia nika ni kutukani ai unofumurana shaka wanda neza nkifu gawa tifile mwishitora kwedu wesu aninga shiterira ama sati chastora gari gari
Mamukazi, wana mkumatanuka wande, na mkuma jonga, murisi, murisi, zenyu, murisi, risi, regoreja, iratapinda kudair.
Kwa suwai, kwa shamara ilvesti, jesuzi, nivesi. Nyingi, jima jangu, na uyangu ilipakuti, kususoka vya Zimbabwe, jesuzi, kumzeko nyinga. Tinoti, hii, warumita ya uwe, nukara unika zirami, nyinga yaduti inayo. Jinerudesha, FVA, tayendo gazira nyinga, 2023, tindo pinza mkumana. Agadiri nika daya uwe, nukushungu zgonika zirami, utasefa nika tisina nyinga wa yaduti inayo. Isi tinayo. Atikane, no wando kwa yaduti, ilipaka nyambubiru, wachile paka yaduwa seya, andinuna atakafuta, no wando kwa yaduti, mkumana. Apana jitu kiki na zombo itika ipapu. Saka mnuwezo we Zimbabwe andati ndubinza mkumana. 2023 mkumana ngapi nda hata ya ura ni mtungu kosa ni pifu. Minirikuwa bato uko ntuzukuna kujobe.
Mamukazei wanwe ku Studio 7. Dino kumbirisa ini ndimetuwa mpana wa maduku. Clever. Zanga zadi ni pachita ukocho kwa na onza wanwe corona. Kuti wafa i25 wafe kitu wa i93. Oro kuti wasati wabuda mchipatara i20. Chikamu che corona hacho choto zwa chipo. Kombo anaunzwa vandu waka register. Kutanga paka tanga chikamu che ku register.
Izo zange rizili fungwa zivangwe watereri zisine ine Studio 7. Isu atina kwa takarere kera. Timirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uza zwa mnofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe inogona kudzingwa munhabvu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bhodhi reZifa rayakadzinga munambudzi gore rapera. Sports and Recreation Commission yakadzinga bhodhi iri ichiti rainge rashandisa mari zvisiri pamwero. Asi sangano renhabvu pasi pose reFederation of International Football FIFA raka zivisa mwezo wapera kuti rakanga risiri kufara nekupindira kwehurumende mukufambiswa kwenhabvu munyika. Sangano iri rakazivisa kuti bhodhi reZifa rikasadzorera musi wandira 3/2022 asati apfuura FIFA yaizotorera nhabvu yemuZimbabwe matanho akaomarara. Asi Sports and Recreation Commission inoti haisi kuzodzosera bhodhi reZifa pabasa uye haina kuwana tsamba yakabva kuFIFA iri kutaura nezvekudzoserwa kwebhodhi iri. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna sachigaro wekomiti ya paramende inoona nezvemitambo vaMathias Stongofa kuti tinzwe pamire komiti yavo panyaya iyi. Asi imwe nengo yekomiti iyi vaTrevor Saruaka vanoti unini huri kuitwa neSports and Recreation Commission uchaita kuti Zimbabwe idzingwe munhabvu yepasi rose sezvo mitemo yeFIFA isingadi kuti hurumende dzipindire mukufambiswa kwenhabvu munyika dzepasi rose. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Nguva yakatotarwa neFIFA Ray kuti hurumende yeZimbabwe kuburidza neSRC inge yadzorera bhodhi raFulton Kamambo. Ikatongopfuura chinofanira kungoitwa chete nehurumende yeZimbabwe kunyorera kuFIFA ichitsanangura kuti iri kukumbira ruregerero. Asi chakanyanya kukosha kutodzorera bhodhi iroro raFulton Kamambo, ndo entry point yekutanga nyaya neFIFA. Pasina kudzorerwa bhodhi raFulton Kamambo, handioni weFIFA wachiwana chekutaura nehurumende yeZimbabwe. Vanenge vangoendera mberi nekutora matanho ekuranga nyika yeZimbabwe kuti isaparticipate mumaprograms nemaevents esanenge achitungamirwa neFIFA.
Senhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitambo, pane matanho here amuri kutora kuitira kuti Zimbabwe isanetsane neFIFA?
Senhengo ye komiti inoona nezvemutambo muparlament zvingada kuzivisa kuti dambudziko reFIFA neZIFA rakauya rakateedzana nekumiswa kweparlament mabasa kusvika muna February. Saka tisikukwanisa kuti tiite mameeting sekomiti uyezve parlament haisi kutosita iri zvinhu zvakanongedzerwa kunzi tiri kucherechedza maurongwa hwekudzivirira COVID. Saka zvishomanene zvatingakwanisa kuita panguva inei kuti hurumende iri kungotonga iri yega, the executive ndo iri kungooperata. Parliament yakambomira mabasa izvozvo, hapana zvinganyanya kutarisirwa kuti parliament inga zvinongotsokera kubasa. Kumwe zvacho tinenge taakudhila newota inenge under the bridge.
Nguva yakatarwa neFIFA yakapfuura nezuro pakati peusiku. Zvii zvingaitwe kuitira kuti pave nekunzwisisana pakati peFIFA neZimbabwe?
Nyaya yeFIFA neZIFA inyaya inoshungurudza zvakanyanya. 3 January patosvika nekupfuura SRC isati yatora matanho ayakayambirwa neFIFA kuti itore. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti tiri kuita nhini sehurumende yeZimbabwe kuburikidza nebazi reSRC kuita nharo dzisina kwadzinotisvitsa, nekuti FIFA ndiyo hurumende yezvemitambo yenhabvu pasi rino rese. Ine constitution yayo inotaura pachena kuti haibvumidzi hurumende magovernments enyika kuti apindire mune zvekutongwa kwezvenhabvu. Inosiyira macouncillors ezvenhabvu kuti ave iwo ane chekuita, nekuti anotungamirira nhabvu munyika ndiani. Saka deadline kusvika kwayo kutotorewa kuti FIFA ichatotora matanho sekuimbisa kwayakaita. Ngomarei ndoda kuti ndikuzivise kuti FIFA yakasiyana nezvak chizvipa semuenzaniso. Haiiti zvekuita catch and release kusasimbisa zvainenge yataura. Inototi kana yataura kuti ichadzinga vanhu musina kuteerera mutemo, inototeedzera seizvo. Saka zvinhu zviri kundisivisa zvakanyanya kuti Zimbabwe yatotarisana nekumiswa kuparticipata mumaprograms eFIFA kuburikidza nedanho rakatorwa neSRC.
Sports and Recreation Commission iri kuramba yakatsika madziro. Paramende ine simba here rekuudza sangano iri zvokuita?
Zviri kuitwa neSRC zvekuramba yakatsika madziro ichiti haisi kudzoka kumashure ndokunonzi kusaziva. Uye zvandizivi kuti wanganza vazivi sei, ndonga kushaya hanya, nekuti only about 6 months ago SRC yakaita dambudziko newecricket ikamisa wecricket ikapindira mune zvecricket. ICC bazi rinoona nezvekutambwa wecricket pasi pano pese ikavaudza kuti vakutomisa cricket kuZimbabwe until wadzorera utungamiriri wanga uripo. Saka kusadzidza kwacho kweSRC takutoshaya kuti kunobva papi. Asi pamwe pacho hazvinyanyi kushamisa hazvo, nekuti unoona kuti vamwe vanhu vari kuapoindwa mumabhodhi eSRC nemamwewo mabhodhi ari kutungamirira muZimbabwe macommissions. Zvinhu zvacho hazvinyatsa kuitwa on merit kana kuti kuburikidza nekunyatsa kuziva basa kwemunhu, asi zviri kuitwa nechizivano.
Munoona here FIFA ichidzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose nepamusana pedanho rakatorwa neSports and Recreation Commission?
FIFA haitombozenguriri kudzinga ZIFA mumitambo yayo, nekuti hakusike kutanga pezi Zimbabwe haisiye kutanga nyika yarangwa neFIFA. Nigeria yakatombomiswa kusvika vadzorera vanhu vanga vakatsarwa nemacouncillors kuNigeria kuti vange vachitungamirira zvebhora.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe naRejoto weStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvemamiriro akaita kunze reNational Weather Service rakayambira vanhu vemunzvimbo yeWashington DC kuti kuchawa chando chakawanda kana kuti snow chichatadzisa kuita basa semazuva ose. Nezuro muvhuro, Washington DC yakamuka yakaputirwa nechando chinoita mainchi 10 kune mepo yaivhuvhuta makiromita 56 paawa. Izvi zvakakonzera kuti meya weWashington DC amai Muriel Bowser vavhare guta iri vachiyambira vagari kuti vasabuda mudzimba dzavo. Zvikoro nemabhizimisi mazhinji zvakavharwa. Mugari weMuwashington DC kwemakore mazhinji vaFrank Guni vanoti havasati vaona chando chakawanda zvakadai muWashington DC kwemakore matanhatu.
Tinoona sekuti mamiriro ekunze aya auya zvakasina kunyatsotarisirwa. Takaona zvichitanga kupakati penyika kuDenver, Colorado, kwakatanga kupisa kukaita moto wakapisa dzimba dzakati wandei. Mangwana acho kukafuma kwakudonha chando yava snow. Kuno zvakare kuDC musi wesvondo kwanga kuine makore akangosiba siba asi kusingaratidze kuti kuchaita chando. Zvino mangwana acho muvhuro taona chava chando. Pamwe ndiyo global warming here atinyatsozvinzwisisa, asi tinoti zvakaitwa nehurumende chinhu chakanaka chekuti vashandi vehurumende vasevenze vari kudzimba kana kuti vasapinda muguta reDC nekuti chando chakadonha chakati wandei changa chisina kutarisirwa. Zvinotaura kuti guta ranga risina kugadzirirawo chando chakawanda kudaro.
Imi magara muDC kwenguva yakareba chaizvo, makapisira kuona snow yakawanda kudai muguta ririni?
Pava nemakore akati wandei anogona kutosvika anoraudzira mashanu titaona chando chakawanda kudai chauya zvisina tarisiro. Nguva zhinji vemamiriro ezvekunze vanogara vakataura kuti svondo rinouya kana kuti mukati memazuva mashanu kana matatu achatevera achazouya chando. Ichi chakauya nekukurumidza hongu vakataura zvavo chisati chadonha, asi vanga vasingatarisiri nekuti pavakatanga vaitiwo chando ichi chinogona kunge chiri chishoma chavaifungidzira kuti chingaita 4 inches or so, asi chando chakadonha ichi chakaraudzira mainji 10 kana kuti more than 25 centimeters mune dzimwe nzvimbo. Kureva kuti chando chakawandisa zvikuru kwazvo chakadonha munguva imwe chete. Zvinoreva kuti maviriro ekunze akusanduka uye zvaakuitika kunze izvi asinyatsokunzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Dzimwe nzvimbo dzanzi dzivharwe dzakaita sedzipi Dr. Aguni?
Nzvimbo zhinji dzavharwa dzinosanganisira zvikoro, vana vechikoro vatadza kuenda kuzvikoro sezvandambotaura, mapazi ehurumende kunze kwemapazi ehurumende asingabvumirwe kuvhara akaita sekupasa kwedu isusu kana kwedepartment of defense kusingavharwe, nemaemergencies akaita sezvipatara. Ndokuchete kwasara kusina kunge kwakavharwa. Munoona kuti makambani mazhinji anooperator ari muno munzvimbo yeDC mazhinji acho akavharawo vachitevedzera kurudziro yehurumende. Izvi zvaita kuti vanhu vakawanda vaite disrupted mabasa avo neurongwa hwavanga huinawo. Munoona sekuti zvikoro zvavharwa muno muDC kana kuine vabereki vanga vachienda kumaprivate companies vasina kuvhara, zvirava kuti vakutotambura kuti vana voita sei nevana nekuti vanga vasina kugadzirira kuti vaswere nevana kudzimba kuti vatsvage vanhu vanosara nevana. Vanhu ivava vanodhura kuti vawane, uye haungagoni kungodeedza munhu munguva yechando chakadai anofamba sei achiuya kuzosara nevana vako. Saka zvadisrupta vanhu vakawanda zvikuru kwazvo.
Avo vange vari mugaro wemuWashington DC vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe munyika dzakasiyana-siyana riri kuunganidza mari yokuitwa kwesarudzo dzakachena nekuchengetedzwa kwemavhoti musarudzo dza2023. Zimbabwe inogona kudzingwa munhabvu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bhodhi reziva rayakadzinga. MuAmerica, chando chinovharisa mabhizimisi, mahofisi ehurumende nezvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.